Mutungamiri we MDC Alliance Vanelson Chamisa vaita misangano miviri kuManicaland vachikudza vatsigiri vavo kuti hurumende yavachaumba mushure mekukunda musarudzo ichaita kuti upenyu hwevashandi vose munyika hunake. Vachitaura vari kwaMurambinda kuBuhera, vachamisa vati vanoremekedza zvikuru mauto, vachiti mauto vanhu vanoshanda zviri pamutemo uye vachatambira nemaoko maviri munhu achasarudzwa kuve mutungamiri wenyika anenge asiri weZANU-PF.
Masoja ndedu, masoja anosaluta vanhu nemutungamiri anenge asarudzwa ipapo. Saka ike zvino izvozi zvati patakuenda kusarudzo. Patinongopedza kuvhota asarudzwa ndianosalutwa. Chiri kusaluta hasi musoja. Chiri kusaluta mutemo. Chiri kusalutwa hasi mutungamiri. Chiri kusalutwa mutemo. Saka masoja edu tinoafarira nokuti anoziva mutemo wedu kuti unofamba sei. Nokuti kana ndichiuya inini kandiri kuuya kuzorera vanhu vese. Chokutanga musoja anofanira kunge akaguta kuti nyika inge yakaguta. Kwete kuita musoja ane nhamo. Yokuti haatokwanisi kana kumira nekuti haana chinobatira futi haigoni kusumuka. So tagadzirisa hurumende painongopinda chokutanga chandiri kugadzirisa mashandiro anoita vagari vemuhurumende. Ticha uchanakirwa nemufaro. Musoja uchanakirwa nemufaro. Nesi uchanakirwa nemufaro. Vadzidzisi muchanakirwa nemufaro. Nokuti ndiri kuuya semunhu ari kunangana nevashandi vemuhurumende.
Vachamisa vatora mukana uyu kutaurawo pamusoro perwendo rwavo kuBritain vachiti Zimbabwe inyika inoda rubatsiro kuitira kuti sarudzo dziitwe nenzira kwayo uye pasina mhirizhonga. Asi vachamisa vayambira zviuru nezviuru zvevanhu zvauya kuzonzwa vachitaura kuti MDC Alliance haisi kuzopinda musarudzo kana zvavari kuda zvisina kugadziriswa.
Unokozoti muUK muchirohwa mupururu pakati pevarungu ndikati muzimba wapenga vakomana wotungamirira UK pane madhokuta manesi maticha vese nyaya yavari kutaura ndeye kutoda kudzokera kumusha tivake nyika yani ndikati mirai musadzoka mudura musati madziso azvipukuto munorimira pasina regai nditange ndadira mushonga muzvipukuto mowo uya ndamisa mushonga uya ndaakunomisa muchavaona manje manje vakamirira kuita mududu nemudungwe kudzoka munyika yavo togadzira nyika yedu uye vadzidza zvakawanda iko vanotiunzira zvavakadzidza ikoko kuti zvivandudze nyika yedu. Saka tiri kupora. Takanga tine zvinhu zvitatu. Chokutanga chatine nyaya yokuti choda kuti mutibatsirewo kuti munyika medu tiite sarudzo dziri pachena. Pasaita unorova munhu, pasaita unotuka munhu. Ivo pano mponinzi ndikatuka munangagwa pano ndenda kutadzirai. Takataura tikati number one. Uyai mutibatsire muZimbabwe kuti masarudzo dzedu dziite zviri pachena zvinoitika kune dzimwe nyika. Nokuti zvinodakitwa neEU neSADC kusanganisira neEU naBritain. Sarudzo dzedu ngadzifambe. Tine bopoto ratinaro nevakomana iri vabiti varitaura. Tiri kupokana nenyaya yekuti takati pane zvinhu zvatisingati takaita hasi kuzoenda kusarudzo. Tatagadzirisa nyaya yekuti anopurinda baloti ndiani. Anochengeta baloti racho ndiani. Uye anoreendesa kwarinofanira kuenda ndiani. Ndobva tazotaura futi kati uye achanaunza sarudzo wacho ndiani. Uye toda kuziva kuti anga achimbobira sarudzo pesa apa.
Vachitaurawo pamusangano waitirwa kwamakoni mutungamiri webato rePeople's Democratic Party vatendai biti vati sarudzo dzichaitwa munyika hadzina kuoma sezvo zviri kumunhu kuti asarudze chakanaka kana chakaipa.
Kualliance tiri kufamba nezvinhu zvitatu. Chekutanga inyaya yechanduko transformation. Toda kuchinja ikonomi yedu hama dzinodikanwa. tinakuvaka ikonomi yedu kuti vana vaende kumabasa. Tinakuvaka ikonomi yedu kuti vana wese awane mukana inonzi pachirungu opportunity. Tinakuvaka ikonomi yedu kuti vagare zvakapepeteka inonzi prosperity. Transformation, opportunities, and prosperity. Chinja, Maitiro, Chinja.
Misangano ya nasi yanga iri yekutanga zvichitevera kudzoka kwavo kumusha mushure mekushanyira kuBritain uko vachamisa vakasangana nemutungamiri wenyika iyi amai Theresa May pamwe negurukota rinoona nezveAfrica muBritain vaBoris Johnson. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Tanonoka Wande.